vachitaura mushure memusangano waitwa nhasi neve Zimbabwe Council of Churches nenhengo dzeparamende, mufundisi Emmanuel Maforo vati matambudziko ese ari munyika ari kukonzerwa nezvematongerwo enyika.
Matambudziko chekutanga, matambudziko amunongedzerwa ane chekuita neekonomi, nyaya dzeupfumi. Matambudziko ari kusimudzwa ane chekuita nekuti sevanhu venyika imwe chete tanyanya kubva tashatire kuti kana uri vebato iro nevebato iro hatigoni kushandira pamwe chete kuvaka nyika yatingati muchirungu political polarization yatinyanyei. Saka ndoyangaichiratidza kusimuka kunyange matauriro kuti achine basa guru ratingada kuramba tichiita.
Mumiririri weHarare Central weZANU PF mudare reparamende amai Miriam Chikukwa vati vanhu vanofanira kuregererana kuitira kuti vagone kugadzirisa zviri kunetsa munyika nekutaurirana.
Kana tisina kuregererana chikogara chichiasini hapana kwatiri kuenda tichazosikwa nevana nevana vedu vachazouya vachitarisa vachakuti vanhu apa vakagara vakaitemba ingorwa. Echipiri ndinofunga kuti tinofanira kuva vanhu vane tolerance kuti munhu anekafunge mafungiro akafanana nomunhu asi paanenge afunga tirege nokutinda zvitange kupachi kuti pati yakati pati zvinototanga mumba, zvinototanga within the party. Saka muchienda kuchiita mainter party, mainter party, all that zvinokonzerwa kuti kana tisinaka kakubatana ndokanoita kuti mumwe munhu anonobatana nomwe kurwisa umwe zvisinei nezviripo. Saka ndiri kufunga kuti sevamwe pesi ngatiwanei tiite tolerance, tiite forgiveness, tiite love. Kana munhu akanganisa chakaipa chakaipa ngaatumwe, chakanaka chakanaka ngaarumbiswe.
Vanomiririra Zvimba North muparamende amai Marian Chombo vanotiwo dai vanhu vamira kunongedzerana votsvaga kuti vatungamiri vangagare pasi sei vataurirane.
Vafundisi kare tatiti kukaita dziyo tomhanyira kuvafundisi, beit ndiri MDC beit ndiri ZANU PF. Vafundisi muri too much in politics zvekuti idai matora basa renyu ratinovimba nemwe tokuziva sei zvamunoita in real life then tinoona kwekutizira. Iye zvino we don't want to apportion blame kuti MDC is an PF. Tinoziva kuti things are not well, iwe nei tine basa. Tinoziva kuti head of state akakola for G4 dialogue wherever and I find it very difficult kuti muri kuti hanzi makatadza kuita access to him and we also try to find out why kana makambo try to make the overtures to kuvabata. We are also going to pass the word kuti vakuru vemachechi vari kuti vabata all the other constituencies except the head of state.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimutu vanoti zvematongerwo enyika zvikagadziriswa munyika zvinhu zvese zvinofamba.
Dambudziko reZimbabwe vamwe vangada kutaura zvavo kuti tinoona kune maeconomic problems, kushayikwa kwemari, zvimwe zvese izvi, asi it's a political problem, rinoda a political solution. Rinotoda kuti vana veZimbabwe vagare pasi pamwe chete voita matare, vachidaidza vemachechi, vecivil society, mastudents, vashandi vane zvematongerwo enyika, vemadzichechi, vanogara pasi voita hurukurirano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasati patsvagwa kuti chiri kukonzera matambudziko ari munyika chii uye kuti chogadziriswa sei, kunaka kwezvinhu kunogona kutora nguva yakareba.